mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro, ndira 6/2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Chisungo chakatoitwa kare neNational Executive Council yatuzi kuti hakuna kuzvikoro kwatichadzokera kusvikira nyaya yemuhoro yedu yagadziriswa. Zvatichange tichingotozoita chete ndechekuti panovhurwa zvikoro tikutokurudzira kuti varayiridzi vatichereo pavanenge vasingaende kumabasa asi vari kunharaunda kwavo, kumavanogara, kumamana kwavo kwavanogara ikoko, vabatsire vana vese vave vevarombo vanenge vauya kwavari, vavadzidzisire kumba ikoko.
Rimwe zvesangano revarayiridzi rinoti nyengo dzaro hatisi kuzotangidza basa panovhurwa zvikoro mwedzi uno.
Kana hurumende yakavhura mukana wekuti ngatitauriranei, handioni rizini yavangakurumidzira kuti taakuda kuenda taakuda kuenda kudzokera kubasa. Ndinovimba zvakare kuti panovhurwa zvikoro progress inenge yaitwa pamanegotiations iyayo.
Gurukota rinoona nezvavashandi rinoti rakatarisira kupedza hurukuro nevashandi panovhurwa zvikoro. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro nhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe riri kuita kongiresi yaro kubva musi wechitatu kusvika nemusi wechishanu. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti pakongiresi iyi panenge pasina zvokusarudza vatungamiriri vesangano iri asi kusunga zvibvumirano zvenyaya dzavanoda kuendesa kuhurumende maererano nenyaya yemihoro yavo nezvimwe zvinobata varayiridzi. VaMasaraure vati sangano ravo rakatobvumirana kare kuti varayiridzi varo havasi kuzoenda kubasa muzvikoro pazvinovhurwa.
Tange takatarisa madingindira mana atinenge tichiita hurukuro zeya hurukuro pamusoro pavo. Dingindira rekutanga richienderana nenyaya yelobbying and advocacy yekuti zvinhu zvatiri kuedza kuti tizokumbira nekuti nekuloba kuti hurumende nekuadvocatera kuti zvinge zvichiwanikwa muZimbabwe ndezvipi. Tichitarisa nyaya yemasalari yevarayiridzi tichiloba kuti masalari wayo awedzerwe, tichiadvocata kuti vadzidzisi vatambire mari inokwana inoita kuti vaite basa ravo vakafara. Tichange tichiitawo advocacy yakawanda panyaya dzakasiyana siyana dzinosanganisira zveutano hwevanhu, zvinosanganisira zvemamiriro ekunze, zveclimate change, ndozvezvimwe zvinhu advocates mwe zvati tichiita. Saka Congress yedu ichadiscusa padingindira iroro relobbying and advocacy. Dingindira redu rechipiri rinenge riri recapacity building, apo patiri kutarisa kubuilda macapacities emacommunities edu kuti anga ari more resilient panyaya yeclimate change, kuti ndezvipi zvatingaite kuti builde macapacities emacommunities edu, ndezvipi zvatingaitawo kubuilda macapacities emamembers edu kuti akwanise kunge achirarama munyika yakaoma kudai, ndezvipi zvatingavadzidzise kuti vaite mabhindauko ekuti vakwanise kurarama. Dingindira rechitatu tichange tichitarisa nyaya yekubatana nemamwe maorganization akasiyana siyana nekukusha mashoko. Apa tichange tichibuda negwaro rekuti kunetworking yedu kuti ibudirire, tinokwanisa kunetworka nevanhu vapi vatingabatane navo kuti tikwanise kuita chirwirangwe panyaya yematambudziko atosangana nawo, kubatana kwatingaite nemaparents kuti tiite chirwirangwe panyaya yekusumudzira dzidzo yedu, kubatana kwatingaite nemamwe maunions nemamwewo maorganization kuti tiite muonera pamwe panyaya yematambudziko emuZimbabwe. Chechina chatichange tichiita hurukuro nazvo, dingindira rechina richange richingotarisa nyaya yekuti mamembers edu seatuzi toita sei kuti agare achiwana maservices akanaka, maservices anoita sana funeral service, maservices akaita sekuti awane medical, maservices ekuti awane maloans, maservices ekuti awane mastands, maservices wakangosiyana siyana anoita kuti vararame upenyu hunenge huri nani.
kune avo vanoti zvinangwa zvenyu zvawandisa uye hazvisisina kunangana nemihoro yevarairidzi chete zvava zvematongerwo enyika nokuti tinoona kuti mava kudhila nezveclimate change nezvekushayikwa kwemvura mudenga munoti chipa nenyaya iyi
varairidzi vanhu vakangofanana nevamwe mvura ikasanaya tine minda yedu kwatotorimawo kusirira kutokohwewa tinana mai vedu tine vana vatodzidzisa vanoda kubva vadya kudzimba dzavo kushayikwa kwemvura kunoafekta tese kuchinja kweclimate kunotiafekta isu sevarairidzi tine basa gurusa rekuti zvi patodzidzisa vanhu ngatikodzisadzidzisei vana kupasa mukirasi chete titodzidzisawo nezvekuchinja kwekunze izvezvi ndosaka tine maticha ana geography agriculture zvimwe unove uteshe hwatotarisira kuti hungatoshande kusimudzira nyika kushayikwa kwemvura kunotiafekta nekuti toomwawo mvura tiri vanhu hakuna chinhu chinonzi chimusataure nezvacho nekuti mungori varairidzi saka hapana chakashata pane izvozvo hapana matongerwo enyika aripo inyaya yedumbu revanhu inyaya yekudya inyaya yekuchengetedzwa kweupenyu hwevanhu inyaya yekuchengetedzwa kweenvironment yedu inobatsira murombo wese inobatsira munhu wese chero ane mari kuti earth yedu irambe ichichengetedza mamwe majenerations achateera kumberi
panyaya yokudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro mwedzi uno sangano renyu rakamira papi
chisungo chakatoitwa kare nenational executive council yatuzi kuti hakuna kuzvikoro kwatichadzokera kusvikira nyaya yemihoro yedu yagadziriswa vati chero pavanenge vasingaende kumabasa asi vari kunharaunda kwavo kumavanogara kumamana kwavo kwavanogara ikoko vabatsire vana vese vevarombo vanenge vauya kwavari vavadzidzisire kumba ikoko satiri kuramba hatisi kuramba kubatsira vanhu sesu tiri kuramba zviri kuitwa nehurumende zvekuti vanotora mari yese yenyika vachizvidyira vachikwira dzindege vachiwedzera mazimota vachitotenga nendege chaidzo asi mari yekuti vaise muzvinhu zvakakoshera nyika vasingaisi saka isu tiri kuti hatingaende muzvikoro zvinonge zviine hurumende zita rehurumende iyoyo isiri kuramba kupa maservices kuvanhu isu toshandira mahara saka tiri kuti kana tisati tatanga kubhadharwa mari yedu yatinodhizevha sevanhu tichange tichingogarawo kudzimba dzedu asi tichange tichibvuma kubatsirana nevarombo vese vanenge vaida kuwana dzidzo asi kumabasa hatizoende kusvikira nyaya yemasa rizedu yatagadziriswa hatingarambe tichishanda vanhu vari kubata pesi yenyika vari kutora mari yedu vachizvidyira vachisvaya kana shoma yavangaise kuhealth care yavangaise kueducation nezvimwe zvinoita kuti nyika ifambire mberi
mutungamiri weatus vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 tichiri panyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reprogressive teachers union of zimbabwe dr takavafira zhou vanoti naivowo havasi kuzoenda kubasa panovhurwa zvikoro kana nyaya yavo yemihoro isina kugadziriswa
nhaurirano dzemari hapana chiri kuitika asiwo varayiridzi vedu vakatora resolution madekwe kumapast 2 nokuti inyaya hombe inonetsa vakatora resolution yokuti havakwanisi kuti vaende kubasa zvikoro hazvingavhurike zviri kuhurumende kuti ione zvaingaita kuti yapamidza havadi kuwedzerwa mari havadi kushini vanoda kubhadharwa mari yavaitambira payanga iri maus dollars ine uremu huri inoindirana necurrent interbank
iyi marii
taitambira 450 us to 550 us saka vanongoda kuti kana hurumende zvakairerukira kuti ibhadharise iyoyo yobhadhara kana isingakwanisi inongoenda musi wainenge ichipeya varayiridzi voona kuti interbank yacho musi uyo inenge iri marini wobhadhara iyoyo kuvarayiridzi nokuti zvokusvera tichinyeperana chiti kune cushion hazvibatsiri nokuti kubhadhara kushini zvinongopa kuti zvinhu zvikwire zvekare zvinhu zvinokwira kakapeta kashanu kese saka zvinotopa kuti vavawese asi vakabhadhara nomari inouremu yeus nokuti chinopa kuti zvinhu zvikwire kuti us racho rinoramba richiwedzera rinoramba rino uremu hwakasimba asi mari yomuno ichishaya uremu saka ndosaka vaona kuti zviri nani vabhadhara neinterbank saka havadi salary increase havadi kushini vanongoda kuti vabhadhare mari yavanga vagara vachibhadharwa nokuti zvichienderana nemutemo wepasi rese weilelo kuchora mutemo kuti mari dzavarayiridzi dzimbozofuma dzakaita shoma ndofunga munozviziva kuti hurumende yakambotanga ichiti bhondi redu ranga rakainzana neus saka parakazoona kuti hazvina uremu hwakafanana harakazosiya varairidzi vari kumari yebhondi iyo yangayava shoma zvikuru nokuti tikatarisa uremu hwemari iri kutambirwa iko zvino navarairidzi imari inoita iyo US 30 to 35 dollars saka zvinoreva kuti vakabirwa masikati machena nokuti mari dzavaitambira dzaibva kupa 450 kusvika 550
asi mukabva matanga kotoro nekuramwa mabasa muomeserewo here vana vechikoro vaakuvhiringidzika nenyaya yekunetsana kwevadzidzisi nehurumende
kwete kudaro munofanira kuziva kuti ivo varayiridzi vachona vabereki ivo varayiridzi vachona ndo vane vana ivava havatokwanisiwo nevana vacho kuti vaende kuchikoro nokuti even mafees acho akatarwa kuzvikoro kwacho haakwanisi kuti vabereki vange vachiendesa vana vavo zvikuru sei vari varayiridzi nokuti ivo ukatambira $800 chikoro chichida 7000 kana 10500 zvinoitika sei kuti murayiridzi azokwanisa kuti aendesewo mwana wake kuchikoro saka varayiridzi vaitawo sungano imwe yokuti vanodawo kuti vana vavo vatatichete pamurayiridzi umwe vasabhadhara mari nokuti ndo vanopa sevhisi yokudzidzisa vana hazvizofambi zvakanaka kuti vadzidzise vana vavamwe vavo vakagara kumba
mutungamiriri werimwe sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe dr takafira zhou vange vari panhare muharare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera blessing abatawo gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo paul mavhima avo vati hurumende iri kuziva zvichemo zvevashandi uye havafaniri kuramwa mabasa
takambotaura kablessing ndakuudza kuti tichingodzoka vashandi vehurumende vachapinda mujoint national negotiation council kuti vataurirane vaone kuti chii chingaitika tinoziva kuti bazi rinoona nezvemari rakaindiketa kuti pane zvinogona kuitika but ini handisandavene madetails acho vachagara pasi vonegotiate then vozotiudza kuti zvinenge zvabuda ipapo ndezvipi saka pane vanomirira hurumende vachiliadwa napermanent secretary weministry yepublic service labour and social welfare kwozoitawo vanomirira vashandi vehurumende vachiliadwa naleader weapex council anonzi maisi sili alexander saka vachagara ndofunga iro vhiki riri kuteera vanenge vatotanga maprocesses avo ekuti vataurirane
nekuti tenge tambonzwa mamwe masangano evarayiridzi achiti anogona kusaenda kuzvikoro pazvinovhurwa nenyaya yekutaurirana iyi tingati vanenge vachimbidza kumedza kutsenga vachada
vanenge vachimbidza kumedza kutsenga kuchada masangano makuru ese evarayiridzi ari imomo imomo munational joint negotiation council vari part of that saka kana hurumende yakavhura mukana wekuti ngati taurirani handioni reason yavangakurumidzira kuti taakuda kuenda taakuda kurega kudzokera kubasa ndinovimba zvakare futi kuti panovhurwa zvikoro progress inenge yaitwa pamanegotiations iyayo saka ini handitarisiri zvangu kuti tichave nevashandi vanorega kuenda kubasa nepamusana pekuti process yenegotiation yakatotanga mumadecembe ichaenderera mberi iwo mwedzi unoyu ndinofunga kuti by next week vanenge vagara pasi kuti vataurirane ndinofunga kuti pachaita resolution inoita kuti vanhu vose vadzokere kubasa kunyanya vadzidzisi ivavo vane mamwe mabato vanga achitaura seizvozvo
gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo paul mavhima vanga vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi mudaily news mune nyaya pamusoro pevana chiremba vakadzingwa basa vanoti vanotarisira kuita hurukuro nehurumende kuti matambudziko ari muzvipatara apere mudaily news mekare nhengo yeparamende inomirira Kadoma Central vamuchineripi chinyanganya vari kuti Zimbabwe National Roads Administration kana kuti Zinara haizi kubhadhara mari kumakanzuru sezvainofanirwa kuita New Zimbabwe ine nyaya pamusoro pemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiyambira vanhu kuti vagare vakagadzirira kudzimwa dzimwa kwemagetsi sezvo chiteshi chemagetsi chekukariba chisingabudisi magetsi akakwana. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadini vashamarari vestudio 7, makadini nevateereri vese vanoteerera chirongwa chestudio 7. Zita ndinoitwa Wachigusani, ndiri kutambura ndiri kuona nhamo ndiri kuno kusouth africa. Tizawo nhamo yezanu PF. Tibatsireiwo paitawo nharo pano nemugarisano ndogarisana naye mutsigiriwo webato rezanu PF, asi ari kuti iye mashoko ava munangagwa avakati musarye nyama irya yenyu mavheji nokuti ndiane hutano. Tambura mbiri yamavheji ikombiuta yakaedita, asi mashoko echokwadi studio 7 iri kunyepa kuti vamunangagwa vakataura mashoko iwawo. Nharo dzaita pano ndotambura ndoshuva kuti ndodini, asi toteerera studio 7 zvakanakisa. Asi ari kuti mashoko akadaro akataurwi nemunhu mukuru ane pfungwa dzakakwana, mutsigiri westudio, mutsigiri wezanu PF, munhu iyeye ari kutorambira purezidendi wavo. Akabira mareceni uyo kuti mashoko aakataura ataurwi nemunhu akakwana. Saka tibatsirei tizive kuti mashoko ndeechokwadi abva kuna vamunangagwa. Ndatenda hangu mundipatsirewo hama dzangu dzese dzekwamudongi nedzekwamushava kunoberekwa mangu. Ndatenda zvikuru, bhabhai.
Makadi zvenyu vashamarari vestudio 7, vanatononoka Hwande, vana Blessing Zulu. Aiva, basa renyu rakakosha zvikuru. Iyi nyaya inotaura purezidendi yekuti hanzi vanhu ngavadye magwiri nomuriwo. Kuda ndiko kukura men. Aiva, ndoti Mwari dai vapindira. Vachamisa zvamai kuti zvinhu zviite nani vana veZimbabwe vararame. Ndinzwa muhofu ndiri kuno South Africa. Ndirikupitori ndoti aiva, vana vanonga sosve nemuromo vana veZimbabwe. Tatenda ndezvinhu zvasandukawo vedu wee. Nyika yedu ndo yangova pamuromo penyika dzese.
Pamusoro yevashamarari nevateereri vestudio 7, zita ndonzi Foster. Ndoda hangu kutaura panhau yekuona maonero andiri kuzviita zvangu panyika yekwedu yekuZimbabwe. 2020 taingodaibvumirana naingoti kuda 2020 wauya nezvinhu nezvanduko iri nani, kuchinja kwegore, kuchinjawo kwezvimwe zvinhu. But muono wandiri kuona, muono wacho unenge uri wrong direction kuona kwangu. Because muzvibvunzo zvakabvunzwa zvazvo kunzi zvonyama, paitarwa zvenyama vasaitarwa nyama inokarengwa muchipoto kuti nyama iuye imari. Ndozvanga zvichibvunzira vanhu, but vaibvunzira separable kungodangotaura kamwe chete. Mhinduro yacho yakauya apa aisiya president chero sabhuku, ingatikwa kwasabhuku kwete kwashe. Kwashe hakutaurwi kupindurwe zvakadaro, because kunenge kwataa kutotsvinya kuti ini ndodya murivo. Tikati tinodya murivo hazviserezvo, because panodiwa solution. Okay, zvinhu zvakadai beta kutobhatabhata vanhu sezvaiita mukuru wenyika vaMugabe. Vaigona kubhata zvekuti vanhu vasairwadziwa. Izvi zvinotorwadzisa vanhu apa, mvura haisi kunaya futi apa, mopindurwa futi zvimwe zvekuti izvo chero mukatitoda kunoturira nyaya yedu kune unogona kutibatsira, mugona kutoluza power zvekuti maitirwa zvinoitwa chaiwo chaiwo. Chero Kenan yacho haiwa, haidaro.
Pastudio 7 apo tinokutendai ana mukoma Jonga Tamire nevamwe vese vamunoshanda navo kana tononoka. Tinomutendai nebasa remunoita, asi tinokumbirawo kuti avo vatungamiriri vakadai ngevenyika yedu yeZimbabwe ngavaitewo serious nesu. Tiri vanhu vari kushupika chaizvo, vachadawo kuita zviro zvinoshanda. Asi hazvingareketi kuti ana Energy Mutode vauye muparliamendi kureketa zvevanoda, kuti isusu tinofanira kuti zvevanoda vona ndo zvitinoita. Hai, tinokumbirawo riregerero, nesuwo tiri vanhuwo vano nyika ine, suwo takairwirawo, nokuti nesuwo tanga tiri vana vadoko asitaizoonawo zvaiitwa navaba vedu vachitoshandawo kuna kuhondo iyoyo. Saka tinokumbira kuti ngavatiregerero, ngavapowo vakomana vadoko vamboshanda.
Murisei pastudio 7 apo. Pakaipanhu dangu taura zvangu zviviri zvitatu maenderano navamunanga. Vamunanga vari kutaura muromo wekuti anzikai murivo hawi nyama haiti dyai murivo. Ndava vasadero kungochera chokwadi kuti ndakuona kutonganyika. Saka nyama haichatengeki zvitori nani pane kufara vachitaura nyaya yekuti anzikai dyai murivo. Ivo ndidhokuta, ivo zvavakanzi vanhu ndiona dhokuta ndezvavo, samandidza vanhu vamurivo.
Ndinotiwo ndinda kukukwazisai mese vashamariri vestudio 7. Ini ndiri kuEastern Cape, ndautaurawo pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Vediwei ndaikumbira kuti vanhu vemuZimbabwe ngavabatane. Politics neekonomi hazvifambirani sekuona kwandinozviita. Nzara iri muZimbabwe yakonzerwa nemakaka tano kudhonzerana kwevamwe vari kuda kutonga. Saka nyaya iripo nekuti pasina kubatana, pasina uniti, zvinhu zvedu muZimbabwe hazvifi zvakafamba. Pasi chino ndishamisa ndacho ndechekutoti iyo vacho even opposition party vacho vanenge vachiti takabirwa election nevakavavhotera vari kufa nenzara. Plus yemutungamiriri vari kutotiwe akatibia election ingavani ari kungoenda kune dzimwe nyika achirekonaizwa sapresident weZimbabwe wani. Ndozvinoratidza kuti kutaura kwevanoita kaka kavataura sevanhu vakaenda kuchikoro sevanhu vanofunga. Legitimendi vanotaura ingadai yakarambwa nedzimwe nyika in the world. But ndinoti iwo vamunangagwa wacho vanoenda kune dzimwe nyika vachirekonaizwa president weZimbabwe. Ilegitimendi irikutaurwa muZimbabwe haina zvainobatsira because iri ngoro yavanhu nenzara mahara. Kavaita sevanhu vakaenda kuchikoro ingavani kuMDC kune maprofesa vanhu vakanyatsomhedza mabhuku kavasadaroba. Even iko kuPoland kwari kuramba kuende kukoko hakuzi kunzi kana vapinda kuPoland vanenge vakunzi vatedzere zvinoitwa nezanupf iye vanenge vachipa pfungwa dzevachipikisa. Ndikutoti kuti even bumuro remutemo rigadziriswe iroro vari kuchamanda kutoti tiri kubirwa maelection yedu sobo manyaka vakaramba vari kure nezanupf. Zvinogadziriswa sei manje zvekuti maelekishini aitwi friendly fair sezvo vachitiwo tinobirwa gore negore. Saka vaka varume vari kuMDC vaka gavaita sevanhu vakaenda kuchikoro. Ndingangotanga ndiwo mashoko angu.
Manzwa apfungwa dzevamwe vateereri. Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Isu hatina kwatakarerekera. Munofungei? Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kuurawa neAmerica kwakaitwa General Qasem Soleimani vekuIran mazuva maviri apfuura, Iran yazivisa kuti haisisiri muchibvumirano chekurega kugadzira zvombo zvenuklia. America inoti yakauraya vaSoleiman nekuti vakange vachironga kurwisa America asi haina kubudisa uchapupu uhu. Nezuro Iran yakati ichatsiva kuurawa kwakaitwa General Soleiman. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi tabata Dr. Frank Guni.
Mazira atiri kuita ndekuti hurumende yedu yemuno yeAmerica vakashandisa madrones kwete rimwe chete asi akati one day kubhomba nemabhomba anonzi maprecision bombs zvombo zvehondo zvinonangisa panzvimbo imwe chete zvakanyanya kururama chaizvo kuuraya Brigadier General Qasem Soleimani vanga vari mukuru wemauto emuIran anonzi Quds Force kana kuti maspecial forces eRepublican Guard yemuIran. Izvi zvinhu zvanga zvisingatarisirwe kana nani zvake nekuti munhu watanga tagara tichiziya kuti anofamba munyika idzi dzinana Siria naimo muIraq achibatsira vanhu verudzi rwechishia kurwisa matororo eICC neAl-Qaeda uyewo kupesedzera chitendero chavo chechishiite vachinetsana nevamwe vavo vechisuni Muslim. Kuurayiwa kwaakaita kune mashoko akati wandei atingadi kuzotarisa kuti tione kuti chokwadi chaicho ndechipi uye kuti aurayirwei.
Iran iri kuti chii pari zvino?
Pari zvino Iran iyo iri kuti ichatsiva kuurayiwa kwakaitwa mukuru wavo uyu, nekuti uyu anga asiri mutororo, anga ari mukuru wechiuto chehurumende yeIran. Kutaura kuti kana tichitarisa mune zvehondo, America yakatodeclare hondo kuIran. Vanoona sekuti America yakadeclare hondo kuti takudenhai. Saka Iran iri kutoti ichatsiva, asi ichatsiva munguva yainoda iyo, munguva yainenge yatara nenzira dzakasiyana-siyana. Asi nhasi chaiye yavimbisa kuti mukutsiva kwayo ichatagetawo kana kuti ichatarisawo zvinoita nezvechiuto kana zvinosapotwa nemauto eAmerica imo muregion yemumiddle east. Asi tinotarisira kuti Iran haizomirira ipapo, ichanangawo zvekare zvimwe zvinodiwa neAmerica kana kuti maamerican interest ari mumiddle east, anonzi pachirungu masoft targets, zviri izi kuhwisa.
Chatingatarisira munyaya iyi mumazuva mashomanene ari kutevera chii?
Hatifunge kuti Iran inoda hondo, direct hondo chaiyo neAmerica, inoziva kuti vakaita conventional war ayo vavanorohwa. Saka takatarisira kuti Iran ichaita response kana kuti ichatsiva, ichakwishidza kuurayiwa kwakaitwa General Soleimani neyainonzi pachirungu asymmetric warfare, kutara kuti inenge isiri conventional, vanenge vachiita kunge zvechigorira zvekuti vakabata apa vakabata apa, vada kudzvenya America kuti irwadziwewo. Chechipiri zvakare, nhasi chaiye Iran, hurumende yeIran yataura kuti chibvumirano changa chiripo chenyika dzepasi dzese dzakamirirwa nenyika shanu dzanga dzasara neUnited Nations kuti isagadzira magwenya anoshandiswa kuzogadzira zvombo zvenyuclear. Yataura kuti yakuzviregedza, haicharemekedze chibvumirano ichocho, nekuti America chekutanga yakabuda muchibvumirano ichocho zviri kunze kweinternational law. Uye yaona kuti Iran iri kuti hazvivabatsire kuramba vachitevedzera zveUnited Nations, ivo vachipindirwa neAmerica ichiita madira aJorjina kuuraya mauto eIran zviri kunze kwemutemo uya unonzi international law.
Dr. Frank Guni vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7.
Vanozimudza chese chandaita ndikangochiisa mugeto, vaita nekwabishieta yozoti geto rezeitai woyo woyo ichiti geto rezeitai woyo 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 choki uyaenda nenyika woyo woyo pakwira mhenu akadzika woyo woyo biri hombe kune akatizika ini ndainyadzisa asi ndodadisa.
Choki vibes aenda nenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe zvesangano revarayiridzi rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzotangidza basa panovhurwa zvikoro mwedzi uno. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vakatarisira kupedza hurukuro nevashandi panovhurwa zvikoro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda.